Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 19/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Jason Muvevi uyo ari kupomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu vatatu nhasi aendeswa kuwedza kwaanonzi akaparira mhosva idzi. Magweta enhengo dzebato reCitizens Coalition for Change oshushikana nemutongo wedare raMagistrate panyaya yekuchengetedza kodzero dzevana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votambidzwa gwaro rekuongorora kuganhurwa kwematunhu kuitira sarudzo iro rabva kudare reparamende. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo votanaurwa mapapiro nedare vachinzi zvimwe zvavari kuita hazvisi pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ra Magistrate muHarare nhasi rarasa chikumbiro chesangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children chekuti mwana ari pasi pemakore gumi nemasere akasungwa pamwe chete nenhengo dzebato reCitizens Coalition for Change asatongwe pamwe chete nevanhu ava. Dare nhasi ranzwawo chikumbiro chenhengo dzeCCC chekuti dzipiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yadziri kupomerwa yekuita musangano dziine chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Frank Chikore anotipanya iyi.
Mutongo wedare raMagistrate muzvare Yokai Dzuda vatura mutongo kuti mwana uyu uya nemakore gumi nemanomwe atongwe pamwe chete nevamwe vasungwa ava vachitahana kupa dare zvikonzero zvinonwisa mvura. Gweta reJustice for Children riri kumirira mwana uyu muzvare Pamela Musimwa vati havana kufara nemutongo waturwa nedare vachiti mutongo waturwa nedare uchaita kuti mwana uyu aite mazuva akawanda asingaende kuchikoro sezvo achidzidza kuchiredzi kunove chinhambwe kubva muHarare muri kunzwikwa nyaya iyi kumatare.
Saka nhasi mwana azopiwa deti remusi wa 3 February izvi hazvina kutifadza nenyaya yekuti mwana uyu anofanirwa kunge achienda kuchikoro anodzidza kuchiredzi form 4 students ende tikatarisa musi wa 3 February patori padhuze nanhasi nhasi ndi 19 February saka tikatotarisa anonge asina chaadzidza especially tichitarisa kuti akatokanganisika kubva zvaakasungwa kusvika pari zvino anga asiri kuenda kuchikoro. Saka seJustice for Children tinongoti pane kodzero dzevana dzakawanda dzinokanganiswa even nevari kufanirwa kunge vachichengetedza vana mukati mumatare.
Muzvare Musimwa vati vachakwidza nyaya iyi kumatare pamusoro sezvo vachiti kodzero dzemwana uyu dzinofanira kuchengetedzwa.
Tine tarisiro yekukwidza nenyaya iyi kupa kudarire pamusoro nenyaya yekuti hazvina kutifadza sematsanangurira andamboita mwana uyu ari kutoramba achikanganisika especially kodzero dzake kodzero yekudzidza iri kuramba ichikanganisika. Gore rino tinotarisirwa kuti anga achinyora asi kubudikidzwa nezviri kuitika izvi anokwanisa kutovhiringika pakunyora kwake.
Zvichitevera kuchema-chema kwemagweta yavasungwa ava avo vanosanganisira mumiriri wemukobha muparamende vaAmos Chibaya pamwe nevanomirira budiriro mudare iri vakosta machingauta kuti vasungwa ava havasi kupihwa chikafu nekuwaniswa nemishonga yavo nenguva. Mutongi wedare atora mutongo wekuti vasungwa ava vapihwe chikafu nemishonga yavo pachitevedzerwa mitemo inoshandiswa nevekumajeri uye kuti vakwanise kupihwa chikafu kana vari pamatare. Mushure memitongo miviri iyi mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive vaenderera mberi nekupa humbo womudare vachiti vasungwa ava vakodzera kupihwa mukana wekutonga vachibva kudzira dzavo pamusana pekuti vachiri kutsvaga vamwe vanhu vane chekuita nemhosva iyi. VaGarauzive vatiwo vasungwa ava vaiimba nziyo pamwe nekuita maslo oga nebato ravo zvakakonzera kuti mbudiriro musave nerunyararo vagara uzive vatova vasungwa vazhinji vari panyaya iyi kusara kwavachibaya avo vanogara kugweru vanogara pedyo nenzvimbo yakaparirwa mhosva vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa ava vagara uzive vatenda kuti mapato ezvematongerwo enyika ane kodzero dzokuita misangano asi vanofanira kupiwa mvumo nemapurisa vakati musangano wakaitwa nevasungwa ava pamba pavamachingauta wakanga usiri pamutemo vagara uzive vatiwo havazvizive kuti makomiti emapato haasungirwe kutsvaga mvumo mwe mapurisa kana achida kuita misangano yavo asi vazobvuma izvi mushure mekukweshana nemagweta vati humbowo hwavainahwo ndehwekuti vasungwa ava vaivepo panzvimbo yavanonzi yakaparirwa mhosva pamba pavamachingauta vari mumusangano unonzi waisave pamutemo uyu uye vamwe vevasungwa vakasungwa vari mumugwagwa unopfuura nepamba apa vagara uzive vatenda mudare kuti zvavakanyora mumapepa avo zvokuti ngaapinde hake mukomana chamisa chete chete hainganzi imhosva rimwe remagweta evasungwa ava vaubert mandinde vati mupurisa ari kupa humbowo kudare uyu haana mhosva yaari kuburitsa pachena
chinhu chataburisa mudare ndechekuti ivo vakanga vatiko kubudiriro vari kutaura zvavakaudzwa asi mhosva chaiyo haichachasobuda kuti ndeipi nekuti vamhike neni taedza kuburisa pachena kuti mutemo uyu musangano uyu wanga uri pamutemo zvese vanoti neilegal gathering uye mhosva chaiyo chaiyo hatisinyatsoziva kuti kuimba here kuri kunzi kwaiitwa nevanhu dzakanyorwa pacharge sheet kuti vanhu vaitaura nyaya yekuti anzi chingaapinda hake mukomana 2023 chanisa chete chete saka tambobvunzurudzwa kuti ndipo pane mhosva yacho here
mutongi wedare ati nyaya iyi igodzoka kudare mangwana apo vasungwa ava vakatarisirwa kuenderera mberi nekukumbira dare kuti rivape mukana wekutonga vachibva kudzimba dzavo vagara uzive vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa ava vasungwa ava vakasungwa vari pamba pavamachingauta vakapomerwa mhosva yekuita musangano pamba apa vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti pasi pemutemo wemaintenance of peace and order act havasungirwe kutsvaga mvumo kana vasiri kuita musangano weveruzhinji ndakamirira studio 7 muharare ndini Frank Chikowore
Mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Munangati Manongwa nasi vapa mutongo wekuti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo havana masimba ekupota vachipindira mashandiro emakanzuru zvikuru kana paitwa zvisungo nemakanzura. VaMoyo vakaendeswa kumatare nesangano recombined Harare Residents Association kana kuti CRA nevamwe vanhu vana vachiti chikamu chemutemo kana kuti Section 314 cheUrban Councils Act chavanoshandisa chifambirane nebumbiro remitemo. Hatina kukwanisa kubata vamoyo kana mutevedzeri vavo amai Marian Chombo kuti tinzwe kuti vachapikisa here mutongo uyu kudare repamusoro-soro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCRA vaRuben Akili.
Notambira mutongo uyu waitwa naJustice Munangati nemavoko maviri nechikonzero chekuti hunive hunounza hutongi hwejekerere hunove hunosimbisa hutongi hwehumiririri kunyanyanyanya pachirungu yavanoti representative democracy.
Sei muchidaro?
Mukatarisa kuti nguva nenguva tange tichingoona tingati minister of local government achive anodzora kana kumisa zvisungo zvinenge zvaitwa nekanzuru asi zvinhu zvacho zvinenge zvabva muvanhu. Saka naizvozvo tinoona kuti mutongo waitwa uyu wekuti Section 314 yeUrban Councils Act iyo inopa minister simba rekumisa kana kuti kudzora zvinenge zvaitwa nekanzuru wabva wanzi hauna basa uyezve hauenderane nezviri mubumbiro remutemo. Izvi zvinhu zvakakoshera tingati nyika yese yeZimbabwe kana kuti kutongwa kwematunhu takatarisana pachirungu neyatinoti pachirungu democratization of local governance.
Mungajekesa pamune muchitarisa zvinhu zvipi apa?
Alignment yemalaws eZimbabwe neconstitution kana kuti kuringanisa mitemo yedu nebumbiro remutemo. Saka naizvozvo tingati mutongo uyu ndechimwe chinhu chikuru chive chinosimbisa tingati kune vakanzwa President Munangagwa vanove mutungamiri wenyika vakataura kuti gore rino paramende ichange yakanangana nenyaya yekugadzirisa mutemo inoona nekutongwa kwematunhu kuti ve inoenderana neconstitution.
Saka mutongo uyu uchabatsira sei?
Kutongwa kwenyaya iyoyi kana kuti kunzi Section 314 yeUrban Councils Act haina basa haina maturo yarasirwa kure zvinove zvinoita kuti tizokwanisa kunge tive tinogadzira mutemo muparamende tisingadzorere zvinhu izvozvo zvinokonzera kana kuti zvinove zvino kurudzira utongi hwehumbimbindoga hwevashoma. Saka naizvozvo seboka rinomirira vagari veHarare tinove tinogamuchira mutongo uyu nemaoko maviri, uyezve tingati panguva ino apo mitemo inoona nezvokugadzirwa kana kuti mitemo inoona nezvokutongwa kwematunhu inge inovandudzwa.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCRA vaRuben Akili vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya dzanga dziri mumatare, Jason Muvevi uyo ari kupomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vaChristian Mubvana Karure Sine, Inspector Maxwell Hove uye vamunashe Mujani aendeswa kuwedza kwaanonzi akaparira mhosva iyi mapurisa achiunganidza umboo hwekumuroverera. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakumbira vatori venhau kuti vasanyanye kubvunzisisa zvapupu kusvika mapurisa apedza kuferefeta nyaya iyi. Zvichakadaro, hurumende yambokanzurawo maresinesi emakambani emabhazi anoti Rimbi Travel and Tours neTashi Light Investments kana kuti KISS ayo ari kupomerwa mhosva yekukonzera tsaona mumugwagwa weHarare Nyamapanda pakafa munhu mumwe chete. Mashoko aya aziviswa negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona. Mumashoko kuvatori venhau, makambani aya akumbira ruregerero kuruzhinji. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda nasi kuState House vapa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa gwaro rezvakabva kudare reparamende pane zvinoda kugadziriswa pagwaro rekuganhurwa kwematunhu rakabva kukomisheni yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuitira sarudzo kana kuti Preliminary Delimitation Report. VaMnangagwa navaMudenda vati vaMnangagwa vachapa ZEC zvabva kudare reparamende kuti izeye zviri kukurudzirwa nedare reparamende, yozonyora gwaro rekupedzisira richaendeswa kumutungamiri wenyika ava vanozozivisa kutambirwa kwaro kubudikidza negwaro rehurumende reGovernment Gazette. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata tsachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni.
Chirongwa chedelimitation chakakosha zvikuru, uye takagara tataura seZimbabwe Election Support Network kuti chirongwa chaifanira kunge chakatanga kuitwa pachine nguva kuitira kuti maboundaries azivikanwe pane nguva. Takatarisa kuti delimitation report yekugumisira yakaitwa rini, yakaitwa makore akawanda apfuura 2007. Saka migano yakatarwa 2007 haikodzere kuti ishandiswe musarudzo dzegore rinouya, yanga isine kodzere kuti ishandiswe zvakare musarudzo dzira 2018.
Nechikonzero chei?
Nokuti igwaro ranga rakumashuresa takatarisa vana vanobarwa vachikura uye vakukodzera kunge vane mvumo kana kuti raiti yekuvhota.
Nguva yekuita zvinhu izvi ichiripo here?
Pachino mukana mudiki wokuti ZEC ikwanise kuita basa iro. Zvinova zvava kuti vamwe vafunge kuti dai sarudzo dzambomiswa kuitira kuti paitwe chirongwa ichipatsva chedelimitation chizoenda muelection pane delimitation report yakanaka inofadza munhu wese. Vamwe vachiti ngatiteo referendum nokuti my elections oitwa here kana kuti kwete.
Sezesini makaona seiwo gwaro rainge raturwa here?
Isu sezesini takaona mukana wokutarisa delimitation report iyi, asi chakatikanganisa ndinodairawo kundosha akakanganisa even committee parliament iyo yandamboreva iyo ndochokuti isu pavakapublisha draft delimitation report havana kunge vapawo mastakeholders gwaro revoters roll, havanawo zvakare kunge vapa mastakeholders gwaro recensus report.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nokuti ndo magwaro maviri iwawo anoshanda kuti tione kuti delimitation report yakamira zvakanaka here.
Sachigarwe sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Sangano rinopa rubatsiro rwechikafu pasi rose reWorld Food Program rinoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni mana kana kuti 3.8 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika gore rino. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mukufambiswa kwemashoko kana kuti communications officer weWFP munyika vakatenda macheka vanoti hurumende ine mutoro mukuru wekubatsira vanhu mamiriyoni matatu nemazana zviuru kana kuti 3.1 million nezvekudya kumaruwa mumatunhu madiki makumi mashanu nemaviri.
Kubatsira ruzhinji rweZimbabwe usina chokudya chakakwana. Hurumende yeZimbabwe iri kutarisira kubatsira vanhu vanosvika 3.1 million mumatunhu 52 kana kuti madistrict 52 munguva ino yekuti ruzhinji runenge rusina chekudya chakakwana. Izvi zvichange zvichiitwa maringe nechirongwa cheNational Food Deficit Mitigation Strategy.
Vatiwo nzara haisi kumaruzevha chete vachiti yapunya chisero kunyange mumadhorobha. Vamacheka vano WFP nemamwe masangano vari kubatsira dzimba zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 mumadhorobha pasi pechirongwa cheurban cash based assistance chinofambidzana nechirongwa chehurumende cheharmonized social cash transfer program.
Asi zvichakadaro nzara haisi kumaruwa chete. Tinoona kuti kunyange nemumadhorobha kune vari kushayiwawo chehuviri, vari kutadza kuisa chikafu patebho kuti vakwanise kudya. Naizvozvo WFP ine chirongwa chavo cheurban cash based assistance chiri kungokwanisa kubatsira vanhu 20,000 chete.
Gurukota rezvekurima vaEnchias Masuka vanobvuma kuti pane dambudziko renzara kuvanhu vakawanda munyika, asi vanoti hurumende yakagadzirira zvakasimba sezvo Grain Marketing Board kana kuti GMB ine chibage matani zviuru mazana mashanu nemakumi matatu nezvisere kana kuti 538,000 tons.
Mabarwa ari kuGMB pari zvino akawandisa. Tine 538,000 metric tons. Saka kubva pano kusvika patinonosvika muna May apa tichiva pavo seivavo hapana kana 100,000 metric tons kana 200,000 metric tons out of 538,000 metric tons. Saka tine chikafu chakakwana chokuti nyika inoguta.
Vamasuka vanoti vakagadzirira kupa matani zviuru makumi matatu nezvina kana kuti 34,000 tons zviri kudiwa nebazi rezvekuchengetwa kwevanhu.
Vanhu vanenge vachida rubatsiro rwokuwedzerwa mabarwe nevesocial welfare vangaita ivo 3.8 million. Zvichireva kuti state chifanira kuvapa matani kubva kuGMB anoita 34,000 pamwedzi wega wega. Tinawo akawandisa.
United Nations mugwaro rakaburitsa mukupera kwemwedzi wapera rinonzi Ukraine Crisis and the Food Security in Zimbabwe yakati zviri pachena kuti zvinhu zviri kudhura munyika nekuda kwemafuta edzimotokari aya anotengwa kubva kunyika yeUkraine neRussia idzo dziri kurwisana zviri kukonzera kusafamba zvakanaka uye kunonoka kufambiswa kwemafuta achiuya nekure zvinoita kuti adhure. Mumwe mugaro wemuchinhoi vatakunda mukarakate vanoti zvinhu zvirimo muzvitoro asi hazvisi kutengeka nekudhura.
Izvezvi zvinhu zviri kuwanika hazvo mumashopsi asi nyaya yekungoti vanhu havana mari kuti vaita sei vakwanise kutenga zvinhu.
WFP iyo yashanda muZimbabwe kwemakore makumi maviri inoti donzo rayo nderekubatsira hurumende kuti ipedze dambudziko renzara munyika gore ra2030 risati rasvika pasi pechirongwa chepasi rose chinonzi Ending Hunger by 2030. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi paVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Ukraine nhasi yakumbira nyika dzekumawirira dzainodyidzana nadzo kuti dzibatsire mauto ayo nezvirombo kusanganisira motokari dzehondo kana kuti matank kuti ikwanise kurwisana neRussia iyo inoti ine mauto nezvombo zvakawanda. America neGermany dzinoti dziri kuronga kutumira Ukraine motokari dzehondo idzi munguva pfupi inotevera. Gurukota rinoona nezvemari muAmerica kana kuti Treasury Secretary amai Janet Yellen mangwana vari kutarisirwa kutanga rwendo rwavo kuAfrica. Vari kutanga nekuenda kuSenegal kwavachataura nevemabhizimusi vasati vashanyirawo Zambia neSouth Africa. Vamwe vanongorora zvematongerwo enyika vanoti vari kuwirirana nemashoko akataurwa nemukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga nezuro yekuti nyika yaita dambudziko guru repfuti dzisina maresinesi dziri kushandiswa kuparadzi mhosva. VaMatanga vaitaura pamunamato wekuonekana naInspector Maxwell Hove avo vanonzi vakashaya mushure mekupfurwa navaJason Muvevi vari kupomerwa zvakare mhosva yekuuraya vamwe vanhu vaviri nekukwadza mumwe chete kuhwedza. Munyika mune kunakurirana nyoka mhenyu kuti chii chapa kuti vanhu vakawanda vave nepfuti dzave kushandiswa zvisizvo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaAlex Gakanje vanove vechidiki veZano PF pamwe navatawanda dzokora vanovesa chigaro weTriple C mudunhu reAmerica. Tatanga nekubvunza vakanje kuti vanoti kudii nemashoko ava Matanga aya.
Ndingazina munhu vaMatanga vakuti nyika yakara futi zvisina kunyoreswa asi vaMatanga vakati futi zhinji dziri kushandiswa panoparwa mhosva. Mapurisa ari kuzonodzitora paparirwa mhosva dzinenge dzisina kunyoreswa kureva kuti kunyange ikaita futi imwe chete nekuti dzakashandiswa namudzedza haana kushandisa tweni chimwe chete futi kana isina mapepa isingazikane kuti iriko iri mumaoko emhondi yakashata futi iyo zvikuru uye vachitaura vakati semapurisa hatisi kuzotendera kuti nhengo dzechipurisa dzinge dzichingourayiwa panguva yese yese zvavaurayirwa vari kuitaya nezvarwa zvezimbabwe asi kuti ivo semapurisa vachatora danho rekuchengetedza mapurisa avo uye kuchengetedza zvarwa zvezimbabwe.
Regai tinzwe kuna vadzokora. Vadzokora, munoti nenyaya yekunzi vari kuti munyika maita dambudziko guru repfuti dzisina mapepa zvinoratidza kuti idambudziko guru iri. Vadzokora,
chinokunetsa ndechekuti muZimbabwe hamuchina mutemo zvachose. It's a jungle. Hakuna munhu ari kuteedzera mutemo nekuti vakuru vacho chaivo havasi kutoteedzera mutemo. Unonzwa vachiwenga vachitaura kuti vachamisa ngavapondwe, vamunangagwawo vachitaura kuti CPC neveopposition ngavatandaniswe muZimbabwe. Vanhu vari kuba zvinoonekwa kunzi uyu munhu aba goridhe obatwa paairport asi haasukwe. Temo wacho unoshanda zvekunzi uyu ngaasungwe, uyu ngaaregedze kusungwa. Hakuna nyika inoshanda zvakadaro. Hove inoora kubva kumusoro. Saka vanhu ngavagadzirise kumusoro, ZANU PF ngaizvigadzirise iyo, nekuti kana vakuru vachityora mutemo zvinooneka pasina zvavanoitwa, mapurisa awo anopedzisira aona kuti kuteedza mutemo apa votangawo kutyora mutemo, nesu hatichateedzera mutemo, obva aita makanyaniswa sadzarembwa.
Vagakanje, nyaya iri kunzi dambudziko raita kuti munyika vari kubvira kumusoro hanzi ndo vari kunyanyooneka vachitanga vachityora mitemo, saka vepasi vanopedzisira vangoteedzera. Pindurai tinzwe.
Nyaya yekutanga iri kutaurwa neuyo anenge asina kuti kwesere. Tiri kutaura nyaya yepfuti.
Vamonzora
kupe navakomichi vaida kupisirwa mumba nevanhu vachamisa kubhowera. Machisi yacho yavaida kupisirwa ndezvana pisiri.
Ngatitaure nyaya dzepfuti.
Chaito nditaure dzepfuti inyaya yekuti ava vataura zvegoridhe
panguwa ya tuto wazuputi. Sandriku kakua ufunda kuchu, kwa machisi ya itaku pisis kwa mwondo, imachisi ya zano pia futi here, ende ndiyani wano zia haruku urumende, atambu famba kipisa wa ne machisi. That's number one. Number two, futi ya itaku shandisi kwa na Shakespeare Mukoi, kupura chauto nwende muna 2018, vati wira constituent, wende akano nyora pa Twitter, ifuti ya zano pia here. Number three, nyoso ni chamisa pa akano vuta, utunga miru MDCA, achirasira kule kumbirele mkemu, kumbirele zano PFA. So ndikuti, atifandre kuisa Zimbabwe on the crime agenda is if ma crimes are kitu wa mnumu Zimbabwe, ala waisa mkukura zimwe nyika. Ende, isusu mnumu Zimbabwe, hakuna kapara mwosa atasabatu, hakuna.
Ere gaiti
zio. Kati nufandra kutienda mapurisa, ende wani wakupara mwosa alasire zano PFA. Muvezi ya haisi nengwe zano PFA. Shakespeare mkoya haisi nengwe zano PFA.
Regaiti zvo kuna vadzokora tauraitin.
Hapana chekunyotaura avarikuya vachingoskonyepa nekutuka vanhu. Varikuratidza hunhu wezano PF chairo kuti vanouya vachituka vanhu panofanirwa kunge pachitaurwa nyaya nebasa. Kana vari kutaura kuti mapurisa ari kuita basa rao chazvo, vamukoyo vari kutaura ivavo vakati kusungwa nemapurisa. Ivo vacho vari kutaura vekubhuhera vaida kupisira vanhu mumba vakati kusungwa nemapurisa.
Vakakanje zvizvingaitwa nemapurisa kuti vakwanise kukwezva vanhu vaende kunosarinda zvombo izvo.
Zvakatoitwa nemapurisa izvozvo idanho rekutanga zvakaitwa naPresident kuti vanhu vaone futi. Nyaya tisingade chete mukoma jonga ndeyekupoliticisa mhosva. Mhosva haipoliticise maijobhusi kana vakapinda red robot musino vakatongwa nedare vakatosanaitiza. Saka mhosva dziri kungoparwa zuva nezuva, zuva nezuva asi mapurisa edu ari kuzama. Nekwaanogona napo kuti zvinhu zvinaki.
Vadzokora, zvizvingaitwa nemapurisa tichiona kuti vanhu vakapuwa mukana kuburikidza neamnesty yei kuti vange vachienda kunosarenda zvombo zvavo.
Mapurisa ngavashandise mutemo ndokuti zvinhu zvinake munyika. Vakaona vatungamiri vehurumende vachishandisa vana vadiki vachivapa pfuti kuti vaende kunopfuura vanhu kana kuti vaende kunotyisidzira vanhu mune mazwe matongerwo enyika. Ngavatsike pasi kutaura kuti kwete izvi hazvifanirwi kuitwa.
Vanga vari vatawanda dzokora vanoisa chigaro webato re-CCC mudunhu reAmerica vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Manzwo zvakare kubva kuna vaAlex Gakanje vanove vechidiki vezano PF vari parunhare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Dare remuNew York nhasi ratanga kutonga nyaya yehuori hunonzi hwakaitwa nevamwe vaive vakuru vekambani yeFox News vaHernan Lopez navaCarlos Martinez kuti vapiwe basa rekutepfenyura makwikwe eWorld Cup. Vanonzi vakapa mamwe masangano enhabvu muSouth America mari yechoko muhomwe kuti vapiwe basa iri nemutengo uri pasi zvikuru. Fox inoti hainei nehuori uhu. Muchirongwa chedu chelive Women's Round Table na 8 PM nhasi tiri kuenderera mberi nekutarisa nyaya yekusungwa kwemamwe madzimai ebato reCitizens Coalition for Change kubudiriro vachiita musangano pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Magweta enhengo dzeCitizens Coalition for Change oshushikana nemutongo wedare ramagistrate panyaya yekuchengetedza kodzero dzevana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votambidzwa gwaro rekuongorora kuganhurwa kwematunhu kuitira sarudzo rabva kudare reparamende. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo votanhaurwa mapapiro nedare vachinzi zvimwe zvavari kuita hazvisi pamutemo. Tavatashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izikati